Okay, tingati kubva kunzwisisa kwatinoita nebizi vamotari yacho idiki, namba yemabhodhi akaendapo akawandisa zvokuti havakwanisi kunyatso kumaakomodheta ipapo. Zvinopa kuti mamwe mabhodhi atakawana achibudamo like yesterday anga ane masvosve kuratidza kuti motari yacho iri kushanda zvakanaka.
Mabhodhi anga ari mumotari ari kubuda nemasvosve?
Yes.
Ko vakuru vepahospitari ipapo mambo vabvunza kuti zviri kufamba sei?
Ya, tabata sister in charge wacho vakaramba kuti vanyatsokutiudza zvinongo nekuti tisatati kana zvichidzira tibatsire kuti mabhodhi iwayo akwanise kubva achienda kune ebeta motari. Saka ivo vanga vati handisi kubasa, handikwanisi kuti nditaure nemovha tifoni. Chandingakwanisa kuita ndechekuti mangwana mutaure nevakuru vangu, mozofona mangwana muchitora information yamuri kuda kuvakuru vangu.
Imi mambo wana mukana here wokupinda mumotari?
Chinoitika mumamotari havangobvumiri bvumiri vanhu kuti vangopinda vachingoona, asi vashandi vepachipatara ipapo vari kubvuma kuti motari aisi kushanda zvakanaka.
Saka vakasaika patsaona yakaitika mazuva maviri apfuura ndo mavari imomo?
Ndo mavakaiswa.
Pane hama dzambozviona here kuti mumotari macho hamuna kunyatsomira zvakanaka?
Pari zvino ndinganyepa kana ndikati pane hama dzati dzaazviona ndekuda kwokuti dzimwe hama dzacho hatisati tadziziva. Chatakakwanisa kuita ndechekuti patakabva pasini takatevera kumotari tichida kuti tikwanise kuona kuti kondishoni yacho yakamira sei. Asi nekuda kwekuti nezuro wacho takatozobva takutaurirana nevamwe mapurisa anga aripo achitotaura kuti motari yacho yanga yazara zvokuti vamwe vanhu vaida kutakurwa kuendesa kuchirai.
Magariro emochari here kana kuti zvakakonzerwa netsaona yakaitikai?
Ndingati mochari kushanda kwainoita kubva kare nakare haina kunyatsa kusimba, pamwe pacho inotonge isingaiti kana kuti zvokuti munhu akagaramo kwemazuva angaita matatu anokwanisa kubuda asisina kumira zvakanaka.